chekutanga ndechekuti ndiko kekutanga muZimbabwe muno kuti nyaya dzokuti dheti remaelection dzinotaurwa pari parari tichitevesa zvakataurwa zvacho vamwe vaiti zuva racho richaziviswa nhasi hapana chokwadi chaicho chekuti zvii zvichanyatsoitika uye zvekuti purezidendi wenyika angaita here zvokuti anotaura parari kuti achazopa dheti remaelection hazvisati zvamboitika munyika muno
ko zvamakakwidza kumatare
kune challenge iriko kucourt kuhigh court nekuti delimitation yakaitwa ichashandiswa kuita sarudzo dzezimbabwe haizi pamutemo chekutanga haitaridze kuti uwande hwevanhu hwemuzimbabwe hwakamira sei hakuna anoziva kuti kunyanga kune vanhu vangani kumatebheland kune vanhu vangani saka migano kuti ingatarwa sei pasina ruzivo irworo zvinonetsa uyezve matakaratidza kukudare kuti out of 210 constituencies 119 dzakaitwa zvisizvo saka kana vachinge vachizoita zvavo zvekuti maelections aitwe zvaakureva kuti taakuita maelections tisingateedzeri mutemo zvaakureva kuti taakuita maelections zvakare pasina mutemo unowandudza sarudzo
sei muchidaro
pari zvino kuparliament kune mutemo uri kunzi electoral amendment bill uri kuda kuti ugadzirise urerutse maitirwo esarudzo mutemo uyu hausati wapasa mangwana unenge usati wapasa vamunangagwa nezanupf yavo vakaenderera mberi nekupa zuva remaelections zvinoreva kuti hakusisina mutemo wesarudzo uchachinja zvinoreva kuti taakuenda kusarudzo nemutemo wa2018 zvinova zvisiri pamutemo muzimbabwe muno tiri kuti kune vana vezimbabwe isu hati kuda kumisa sarudzo asi toda kuti paitwe sarudzo dzakachena sarudzo dzakanakira munhu wese wezimbabwe sarudzo dzisina chitsotsi apa pakadaidzirwa maelections anenge ari maelections ane chitsotsi mukati
asi mune chivimbo chekuti munobudirira kumatare here vamunzura
nyaya iyi ikasatongwa zviya zvefeja feja ikasatongwa zviya zvekutyisidzira majaji zvatakaona zvichiitika ikasatongwa zviya zvokuti vanhu vanoda kuita corruption panyaya dzecourt hakuna chinomisa nyaya iyi nekuti inyaya iri pachena isu semagweta isu sevanhu vakadzidzira mutemo uyu sevanhu vakatounyora zvakare tinonyatsoona tega kuti nyaya iyi iri pachena kana mutemo uchiti munoita delimitation matarisa maresults esensus kana census yacho isipo but maresults acho asipo delimitation haingava pamutemo kana mutemo wenyika uchiti maconstituents anofanira kusasiyana nemore than 20% koita anosiyana ne 30% 28% 60% zvinoreva kuti nyaya iri pachena saka kana pasina kubiridzira kana kutyidzira majaji nyaya iyi iri pachena zvikuru
asi kavamonzoro vamwe vanopikisana nepfungwa dzenyu vanoti aiwa vamonzoro vari kudaro nekuti vari kushanda pada nechimwe chikwata chezanupf chisiri kuda kuti sarudzo dziitwe
handisati ndamboshanda nezanupf inini handisi kuda kuti tive nechekuita nezanupf ndiri kuti tiri kuda sarudzo dzakachena kangani muzimbabwe muno muchiitwa sarudzo dzisina kuchena dzakabhohwinwa neopposition party ipi tiri kungoti isusu ngazvigadziriswe zvakanaka toenda kuelection mangwana isu semdc hatisi kumbotya election.